Mutungamiri wehurumende yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vatura nhauro yavo yavanga vakagadzirira vana veSouth Africa nevamwe vese vakagara muSouth Africa.
VaRamaphosa vakati chii mumashoko avo?
Munhauro yavo zvakawanda zvavataura zviri kuitikira maererano nedenda reCovid-19 iro ranetsa munyika muno neparisi rose kwemwedzi ine chitsama yakadarika. Chikuru chavataura maererano nedenda iri ndechekuti vanhu vabatwa naro kana kuti new cases vari kuramba vachingokwira, zvinova zvunhu zviri kukonzeresa kuti muzvipatara vatadze kuchifambidzana nemanumbers ari kubuda. Nekudaro sehurumende vaona sekuti pane zvakawanda zvokufana kuitwa, zvokufana kuchinjwa maererano nemaitiro ezvinhu muSouth Africa. Zvakawanda zvavachitaura zvavari kufunga kuti zvinogona kuita kuti denda iri riite sekuti dzikirei pamabatiro ariri kuita vanhu.
Iyo South Africa pari zvino yakamira sei maererano nechirwere ichi?
Pane iri kunzi second wave, kureva kuti wevhi yekutanga yakauya manumbers akati kwirirei. Saka iyi yawevhi yechipiri iri kuona manumbers achikwira zvakare munyika yeSouth Africa. And chimwe chandoda kuti ndizivise zvakare vateereri ndechekuti denda iri reCovid-19 riri kubata vanhu iko zvino muno muSouth Africa riri kunzi rakati siyanei neiro rakanga richibata vanhu pekutanga. Saka vari kutaura nezve yavari kuti pachirungu new variant of the COVID-19 virus.
VaRamaphosa vakati chii chavanoda kuti chichinjwe mukurwisana nechirwere ichi?
Chekutanga vataura vachitivo vari kuda kuti nyika idzokere kulevel 3 inoti sungei manhamba zevanhu vanogona kuungana panguva imwe chete. Zvidaro vari kuti panhamo hamugoni kuungana makadarika namba inoita 50. Vari kutiwo zvakare hwahwa hauchatenderwa kungotengeswa kumabhawa nekumwe kwese kwakuchingotengeswa hwahwa. Vari kutiwo zvakare manhambers generally arida kuti adzikiswe vanhu vasaungana. Imwe nyaya yataurwa inyaya yecafew, pari kunzi kubva na9 manheru kusvika na6 makuseni hazvisi kutenderwa kuonekwa vanhu vachifamba muSouth Africa. Zvimwewo zvataurwa ndezvekuti nzvimbo dzinobika kudya marestaurants ari kunzi anofanira kuvhara nenguva dzinoita 8 PM.
Mirayiro nemitemo iyi yapiwa nguva here kuti ichabviswa rini kana kuti ichabviswa zvinhu zvasvika papi?
Marestrictions ataurwa nhasi achaongororwa zvakare musi wa15 January. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvakakosha zvataurwa navaRamaphosa pazuva ranhasi maererano nechirwere chiriko mazuva ano ichi cheCovid-19. Vari kuti manhambers akakwira and ari kuramba achingokwira.